Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the intimidation of foreigners in Durban by some South Africans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Things are not okay here, guys, things are not okay here. Six tax, 46, tax 67, tax 49, tax 55, and two for Water Africa. And two for Water Africa has been stopped and they blocked the road and they are singing in front of our trucks saying we don't want foreigners here. Things are not okay. I don't know how we can get helped here. They are saying, get out of the truck, park your truck there. Get out of the truck, park your truck there. Get all your things from the truck. That's the situation it is here.
So they opened a new association. But here we made a driver, a truck. Because a driver, a truck, so I want to say Zimbabwe. Actually, I'm going to say Zimbabwe. So they are saying, I was a little bit.
Tina bantu baphumayo baya ko Zambia, Congo, niyasicabangela na ukuthi masingale lamashangane la osibulalela khona ngale. And mase besibulala lapha siyolandwa ubani? Ngiyabuza nje kuphela.
And so these are voices of people that are facing some kind of disturbances in Durban. And this is our topic today, Jonga.
Yes, some foreign truck drivers say they are being intimidated and brutalized by locals who claim that they are grabbing all jobs, leaving them unable to fend for themselves. Some drivers from Zimbabwe, Malawi, Mozambique and other nationals employed by South African haulage truck owners say they are the main targets of the current disturbances that have so far been confirmed mostly in Durban. Foreign drivers' vehicles are being seized by locals.
At the same time, the Daily Maverick Times Live and other publications report that some disturbances have been reported in Durban settlements, resulting in the displacement of over 50 people in the Benwood informal settlement in Sydenham and also Springfield, Kenville area in Durban. Protesters reportedly stole foreigners' belongings. Previous disturbances have resulted in the loss of lives.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, chonga kunjani mfowethu?
No, ndiright Gibbs.
Yeah, so lamhla ke sikhangela khona okwenzakala ke eDurban. So kuthiwa ke kulabantu abatshayela izimoto abangani bayahlutshwa sibili ngabantu bakwele South Africa. Abantu babathathela imisebenzi ngakho ke bona bathi abasela lutho lokwenza. So bayakhangela ke ukuthi umuntu ule driver's license emenjani. Nxa ukuthi utshayela itruck yomuntu umnikazi ose South Africa, bakuthathela yonke ibelonging yakho. Olakho uyabukuthwele bekuthathela le license, bawase bekuthathela le truck. Bakwenza njalo bakujethe hamba. So ke sikhuluma lo new driver kuthiwa nguSolomon, othi ubekhona lapho kusenzakala konke lokho. Kuthi kusenzakala njalo kwase kugwazwa omunye, ukhanyakazani uvela kwele Mozambique. So ke sike sabona imifanekiso yakhe, ama pictures akade maningi kakhulu. Elokho esokuletha ku social media. Kutshengisela ukuthi kulo truck driver ukade gwaziwe. So kunjalo ke kule minye segment esikhona ngale Durban okubikwa kuthiwa ke kulabantu ababaleke by police station abanye njalo bangazani baphonga ubhoda nje khona ngale eDurban ngoba kuthiwa initially kade ungani bebengabhadalanga irent ngokutsho kwabantu then wasekubuya ukuthi kwasekumemetheka kwaba into esingani sokutagetwa abantu abavela kwamanye amazwe. So nganu ya shupa kono kufuwe.
Ndiso so. Wongu wadiwa watereri ni watariri. Nasi nyayatri kukurukura. Ndiye kuru iskwa kuru kwa shisharu wa shakune zungwe nyika. South Africa. Zikuru mudunu re kwa Zulu Natal. Kune guta re Durban. Ndo katuku mzaotu kwa katangira nyayizo. Zatuku mzaotu za tendere rao. Zapinda mune mangwe matunu. Tunonza kuti kunzimbo dzakaita se kuna Nampumalanga kune zvinenge zviri kuitiko ikoko vezvitoro havasi kusiyiwawo kana uine chitoro kana bhizimusi rako uchinga uri mubva kure semataurira vanenge vachiita kuti muforena unobva watongorwiswa vachitora midziyo yako kana kuluta kwatingati kuluta kuya uku idambudziko vamwe vari kupomera mhosva kune vezvematongerwo enyika vemusouth africa kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna meyu zviri kuita kuti vanenge vachitsvagarutsigiro vavimbise zvisarwa zveSouth Africa kuti tichakubatsirai kuchengetedza mabasa kana makamati votera ari kutorwa nevekunze takanzwa rimwe gurukota mutevedzeri wegurukota rezvinova vanoona nezvemapurisa vabongani mukingo hanzi mukongi vakataura iwo kuti maguta mazhinji muSouth Africa zvikamu makumi masere kana yatingati 80% azara nevanobva kune dzimwe nyika 80% maforeigners takanzwawo mutungamiri wenyika weSouth Africa Cyril Ramaphosa vachitaurawo mwedzi yaperai vachitaurawo nyaya yekuti vanobva kune dzimwe nzvimbo havanawo kutaura nezita rekuti vanobva kune dzimwe nyika asi vakataura kuti vari kuuya vauyi vanongosvikowaka mabhizimusi avo pavanoda vasina maresinesi vasina mvumo wakataura zvinofanira kumiswa saka vamwe vakuona kunga mashoko iwayo ari kuita kuti akurudzire vana vemuSouth Africa kuti aiwa vekune dzimwe nyika ndo vari kukanganisa magariro takambonzwa umwe mukuru wemapurisa achitaura kuti ndo vari kutengesa zvinodhaka kuita umbavha neumondi nekuita zvechipfambi vachipomera mhosva zvizvarwa zviri kune dzimwe nyika saka tiri kuona kuti nyaya iyo yadzoka zvakare zvinotyirwa kuti zvinogona kukonzera kuurayiwa kwevana vekune dzimwe nyika sezvagara zvichiitika kuti pane paita kurwiswa kwevanobva kune dzimwe nyika panoita kudeuka kweropa ndo nyaya yatoda kuti kurukure muri kwamuri ikoko tikudziwe kuti zvinhu zvakamira sei ndezvipi zvamuri kuitawo kudzivirirana sevana vezimbabwe kana sevana vekune dzimwe nyika muri kuungana here muchiitawo chirwirangwe tichida kunzwawo zviri kufamba sei mapurisa ari kubatsira here ndo zvatoda kunzwa Gibbs.
Yeah, I think we've got one of the truck drivers on the line. I think we've got two of them. The first one is Patrick Mukwaza. You can talk to him maybe.
Tinamkoma Patrick Muna Makuaza vari parunhare zvakare tinamkoma
Solomon
vari parunhare zvakare vese vachairi vari vana veZimbabwe vari muSouth Africa totanga nekuti mkoma Solomon makadi how are you linjani
Nyapira jonga makasimbere jonga kunjani chii
siyapira kakhulu mfowethu singazi kweni
man strong.
Ndizvo zvo tonzwa kuna mukoma Patrick Muna Makuaza makadi mukoma.
Nosimba baba jonga makadiwo kuri pekwa muri.
Aiwa stina skona linjani wena?
Aiwa ngiyapila.
Siyabonga kakhulu.
Yes, kase ngawe baba Solomon. So akusitele sibili sizwa kutwa ke okungapho kungani kulethusile sibili. Akusitele ukuthi kumenjani njalo kuyini okadubhekane lakho.
Into enapha mnumzana ayimanga kuhle ngithi kanjani ngoba mina kahle kahle ngisebenzela eJohannesburg lapho okunenkampani engisebenzayo kodwa ngumuntu okhuphuka edebheni ngikhuphuke njalo ngibuye ngapha sekuthi ngiyaphuma emaeras kodwa okwenzakale ivili le ngisandile ngisiya edebheni ngisuka ejoni ngase sizulike ukuthi kuthiwa akumanga kuhle enokuzeni khona lethi ngalala endleleni ngafika nje ngemande ekuseni lethi ngabo-10 leve so ngisengisethe mina fane bot ngazaze kunombiko ukuthi wasesivalele yaze ukuthi wazi idebheni nakuthi kule garaji endleleni emedenhof ngahleli khonapho lapho babhaze khona umuntu kuke kuvalwe khonapho nje thina besiya bot maybe for 500 or siyokusiya kukilometer away from the indlela kuyiyona indlela esinzeka ngayo kuphuma akuleni indlela futhi yakuthi bekulwa nje sibheka imelika so kwaba njalo nje abantu yazi into eyenzisa ubuhlungu ukuthi even abantu yodrayiva yazaplocals abebekhona around esiyabe silabo khona le phakathi inkuluma rebenza so yazi besiya for 3 phakathi khona le sikuthembe nje sabase endaweni yethu sizama ukukhuluma nje madoda sophuma kanjani la yazi umuntu ekutshela ukuthi emadoda kuyilani kini ngoba lapha ndizophela yabona thina sizeza phuma lapha besikhona eport yami eterminal maybe angamopasi 9 ebusuku sithatha ama-chance nje ukuthi maybe by now abantu basebesukile and then bona sisizele izulu what is it selinabo-9 so zasuka ngendlela leyo ngothi wethu bona besesukile sesiyatholela ngabo-5 ibesesendawo ethiwa M7 indlela engena kusuka M3 siyangena eJozi eDebheni so lapho besemonti ekhona so besengelachoice nabo iDebheni angiyazi kakahle so besengelachoice salanda khona ngalapho bethiwalikhona futhi ngethi nafu zole zethu bezisihlile ngasekho sahamba sesayalale ritasihlelitasie ngolezimtusuku sakayiritasika kusuka ngo-4:18 ngifika izolo lapho ejozi ngako-arawundi emini kodwa nje umumuntu osedebheni ngokubona kwami nje nangibonile umuntu osedebheni makuyini hhayi yazi umuntu ukuthi udlele ekhaya mbona ngathi kwesinye isikhathi yakungcono ngoba nje yabona last week lethi se-medenhof lapho kulethwa khona esiklayo se-BTO siyi-3 kwabuya amapholisa ama-south african la bafika bathi wona bakuza omnye idrive esilayini esebenza nayo aphulaasifa kuye bathi wafuna ilayisensi wabanika ezilayisensi kade ubuye ezilayisensi futhi ngifuna i-passport so izinto futhi izinto 1 by 1 lwaludrive sithi hayi makufuna izinto zami akunike konke akunitshela ufuna izinto zami zenkunike konke khetha okufunayo umphetho abasina sithi kuthiwa don't half mean sintamis mbogwena mgoendiharathon mbogwe mpolisi wathi wathi ubhutwena wazonda wathia semthethi no policeman but yafinishes you know 40 kulikula bekulikula lomuntu omnyama andiyabona so zonto abanike kuthi amapholisa bayasiza mina endaweni le ngibona ngathi lamapholisa ukuthi bekusize ngapho sabona njengamapholisa enatali indlela yakhuluma ngayo angeke bakusiza la bangasiza nje ukuthi nje
ye so-ke wena ngathesi ususuka ngizokuthiwa-ke wesaba sibili subona ngani ungangcono ekhaya
mina kahleahleengafuthingabesokuthi ngoba nje yabona ngilaba kule mali esizwayo ezinjani so befuna ukuthi ofini ekhaya nje for 2 weeks bona umumo lo uya kuzohamba kanjani njengoba manje bona nje kunokhetho inkokheli zombangazo zikhuluma inkulumo ezingarayithanga so into le maybe ingaba ngcono after ama-election so yabona emthini njengabaamafamilies la ngiyabona kungcono ukuthi umuntu athathe ifamilies ekhaya yabona ngoba nje into le avuka umsindo kunje kunabantwana ulapha njeeeii manje akunamntu ongasizana njengosizwa nje upresident wakhona ukuthi ama-foreigners avula amashophu njani kodwa olaloko bebanikezile kuze igunya ukuthi besebenzi labo bantu thina basinikeza amaphemithi izisebenzi bayakwazi ukuthi ngiyasebenzi i-driver kahle sesiswa yinkinga ukuthi yasesebenzi ngoba mina ngiyasebenza sebenza inkampani engcono drive iplake engcono khona imali engcono sesiwa ngathi thina thiwa sikhathi imithi bezileki ngiyabona-ke manje but indaba nje umuntu ekhulume indaba yama-election umuntu ngiyamkhola ukhuluma iqiniso indaba le yokuthi ivideo-ensebona ngathi yala-cripa so ake sibona ngathi vele ngathi yacripta zindaba le
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Solomon ukuthi ungenile ekuhlelo wasichazisela sithi kuhamba njani. Ungathinela kusasa baba Solomon.
Yeah,
okay, bye-bye. Yeah, so Mr. Solomon was that he was saying that he was actually caught in the disturbances while he was docking in Durban. So he says there are some people who told them that he had some friends. Mm-hmm. They were told that, you know, they have to leave South Africa because they are stealing jobs. And then he says they took a chance around midnight, you know, to say, okay, let's leave the place because it was surrounded by South Africans.
South Africans.
And it was raining. So he says they're lucky that they actually left that place. But then
they left their trucks there.
No, they went with their trucks. Yeah, because it was raining and they couldn't block the highway.
Okay.
So he says then, you know, the police are not helping much. He says the police appear to be xenophobic and so it doesn't help matters. So he says when you're in that situation, you're between
a hard place and the road.
That's right. So he says it's very, very difficult to operate under those circumstances. And therefore, he was deciding to go home for about 2 weeks or then come after elections. Or if the situation persists, he will just stay home. He says, you know, you cannot risk your life and, you know, leave your kids suffering. You know, and he's blaming the African National Congress of South Africa for actually, you know, fueling these kind of attacks.
Oh, yeah, that's sad. Let's hear from Mukoma Patrick Muna Makwaza. Mukoma Patrick, mungatu za kuti zinjaka mira sei, nukuti muswe muvuro. Magambo tu za kuti zhazakati omei, na asi tanzwa mchiti zhunga zhazakati nye wenuke asi, kwete kuti tingati zinjagazikana. Zhaka mira sei.
Magadi wajunga gandhi nire.
Ayu watiru wape nyu Mukoma Makwaza.
Ayu wanyindi mwakumba, so angai wanyote nda baba. Na uye muno mtende ni hakati wame inemuti mstenzo so dikikusha anda izo zwasi hawezi yo kutu jipapo ono bati zwasi kuto chungo katango katira kedu kukwango wana kumperi kwa kukwango eta wano amira kutongo siya ori emuru mku chiko tiza ni kutu jeshe ni haki asati ya takitana asati ya takitana sa mtoto ya mzajo kuna 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 mko ita grupra wala nungo kuna mko po maipapo kwa watu nko kila mrodo wa kutanga wita zinzao mapriza pano zosika mumano kuna kuwa aninga hatu kuwa na kutahara kana wati hatu kutola mazizaje za aninga ina zizakita kutuwa kumana kutuwa kumana kutuwa kumana kutuwa kumana wema strike wae wapu wakumano kutuwa kutuwa wakuko jeno mkukiro wango te wango miro pamka wango funga kutahete kutuwa kutaka kutuwa 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 kutuwa
kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kana matak shop zvevanhu vanenge vasiri zvisara South Africa zviri kuita sei izvo.
Ya izvozvo zvinogona kuva zviri kuitika mumasupa munzvimbo dzine matauni madhorobha munezvivakwa zvine vanotengesa isusu kuno kuDurban kuno kwatiri vari kunyanya kutinyeta ndevava vari kuti tiri kuvatorera mabasa avo ekudhraivha marori ndo vari kunyanya kushupa nekuti hatichatomboziva kuti pamberi pauri kuenda apo pakamira sei ukatosvika parobhoti yakaita kunge ira kutotinja kuita green unotombomira kumashure utongosvosvika nekupinda chete usina kumira nekuti zvacho zvakatomira kuea nekuti hamuziva kupinda vari kupinda unana spirit pasi mutumbo ino yedebheni yekunotonzi vakapinda vakatotora zvinhu zvemumwe anobvawo kuzimbabwe vakamutorera zvinhu zvake imomuyamira vakasiya vapwanya pwanya imba yake zvekuti zvinhu zvake hazvina kumbonyewa zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino. Ii nhamba yamunga konfirma here kuti ndizvozvo?
Pari zvino izvi kuno kudhedheni kuno kuti nemukomana akabayiwa nebanga muna bhedhi mari pake Edward pahospital. Akaitwa maoperations vamwe vedu vatomboenda kunomuona nhasi masikati vachiti ake kondishoni yake inenge iri nani asi chimiro cheoperation yachona hatiri kutyisa kana kutarisa haitarisiki nemaziso. Nekuti dumburetere vanga vacheka dumburetere zvekuti tinotopinda mari kuti haana kutonyanya kubayiwa pakai pachaipo asi manhasi ari muchipatara akarara pamubhedha izvo.
Ndewekuzimbabwe?
Ya, mukomana ndewekuzimbabwe tinosenza naye mubhedheni imomo.
Very sorry. Saka mapurisa ari kubatsira hino kutanzwawo vamwe vambotaura mai manje vari kuti mapurisa anenge asiri kunyanya kubatsira.
Zvinoitika vajonga kandezviva zvinonzi mwana wamaita mwana wamai nekuti kutema kwevana vemunomu naivo mapuriso vanenge vachitemawo Saka wakumani mnu mwangatua masitake kutuwa rudu mabasa Ndiwe mnu mwantu wa support wa wasi Wani kwa wajita mwa kuti batika kabitirasi Wani kwa wachilio kututuwa redo Nika ya wakuti situation ya mnu mwakamao ya kamira seno Utu wakashika parukitu wa matemu presen tata ya wakumani mnu mwakafa na marodi Awasu kwanza kutuwa wakumana waya ya kuti Pitae mwota ya tamaka ita hapa iti wanawani Anu kutuwa kupapa ya kuti dawa chungo tindiru tindiru sewa na ruchenge Dazi chukuri jongo di mwanawa mai mana amaya pano panga mureketa pano ndano tudo kuti tati saka iwo zvechokwadiwo kuti tichenze muno mavadiwo vanotidzinga tino famba mumugwagwa imo mu ha vanotichunguruza kuti tinochunguruzwa zvekuti mapepa tinawo mapemiti hurumende yakatipa kutenza muno tinotone dzimwe 4 years yatakapuwa mapepa ese kuti tichenze muno tinawo asi dzimongova akakumika vanogona ngokuudza kuti ha mapepa awena waya asi mapepa dzese dzotombotorwa nepolisi dzotozobona kuma wavo mafizi mafizi ozoverifya ozodzoka futi Sinova izozura zati kana naivo vachina vanenge vari kufarirwa kuti tisibudewo munyika mavo saka zvingari zviri kunoita nekuti hatichaziya chavo chavo patimire kuti tiita sei napa.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Patrick, thank you so much. That's mukoma Patrick Muna Makwaza, he's a driver based in Durban. Well, he's saying the same thing like what Mkoma Solomon said. He said they are working under difficult conditions because they don't know when they will be attacked. And he also says thieves are taking advantage of the situation during these disturbances. Because he says these are South Africans who are claiming that they are taking away their jobs. Some of them, they are saying, we are not attacking you, we are not taking anything from you. Just leave the truck and go. Take your belongings. But some thieves take advantage of the situation.
Ransack the whole thing.
They come and they tell you, get out of the car, and they ransack your pockets, your bags, and the trucks. And he says the police are not doing much to help, though their presence sometimes helps to diffuse the
tense situation.
The tense situation. And he said that there's one driver who was knifed, but fortunately, he survived, but he's serious.
And that's
his
Zimbabwean guy.
Yes, and he says they are being attacked despite having permits that allow them to live and work in South Africa.
Very tough indeed.
Yes.
So we've got another truck driver, and that is Mr. Mdlongwa. Baba Mdlongwa, lichona njani? Sithole kakhulu, Baba Mdlongwa. So akutsho ke, Baba Mdlongwa, ukuthi wena ngokwakho ubona azani isimo lesi sikwethusa kanganani? Manje nxa selikhangelana labo emehlweni sibili sebe kubuze bakwenza konke konoko bacina besithini baba Mdlongwa ubaba Mdlongwa mbona zani ifoni yakhe ingani iyaqhumeka so ke singazani sesimluzile asikhangele abantu lapha ke ku Facebook ukuthi bathini ubaba Mdlongwa siyambonga kakhulu but what we are saying is you know the language issue is the way they are identifying them. So he says when they go to somebody, they ask you one or two questions, and then they can easily identify you and say, no, you are not South African. So then they start doing whatever they're doing. So he says they're now very unsafe. And most of these guys work with them. So they identify them and then let other people do the dirty work. So that's another thing there.
Now, I've shown our Facebook gifts. We don't have much from our viewers except that they are asking us to call them because we have Memory Ruimbo Mukungwa. She gave us a number. She wants us to call. And Richard Mufupi, the same thing. He gave us his number. Then Mickey Joe Joseph Dube, he says, watching live from South Africa. That's in Hartsby Port Dam. Then Standiwe Smelene Mutunzi, she says, we're the same color, but we're killing each other. Yo, how bad. Then V Towers, Yeah, he sent us his number. He wants us to call her. And Grace Mambazo, the same thing. She wants us to call her. Mm-hmm. And Angelina Mtoka from Durban. And she's also expecting us to call. We'll try to call all these people, Gibbs.
Yes, we've got several people that are on the VOA Studio 7 in the Vendor page. And one of them is Msunduzwa Ndlovu. The other is Polite Kwakuba Mamposa. And Pamela Kumalo. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi utshona njani Dube sithone kahle sibili baba Pamela Khumalo singazi wena khona futhi unjani uMagwaba Moyo says can you call me right now guys then Martin Frank Sai uyabhala lapha jonga uthi lento enje uma kuzoba lama elections ijalo kwenzakala so all what he's saying is that whenever there are elections this happens then Sipho Lunga writes linjani Dube siyaphila kakhulu mfoka Lunga lapho khona khona ngapho Mluleki Mlisa says, evening everybody, this is just for political gain. South African President Cyril Ramaphosa is failing to rule South Africa, so he must intervene in this issue. Then we've got another person that sent us a message. Vusi Mpofu, uli tubeli njani yo, kunzima ukuphila emazweni, siyafisa ukuthi nga sise Zimbabwe. So then I think we've got a caller, chonga kwenye.
Hello, Makadi Mkoma. Mkoma tipe hiyo zvamuno taura pamusoro pezviri kuitika mu South Africa izvo. Tati tipe hiyo zvamuri kuda kutaura pane zviri kuitika munyika yamuri ye South Africa.
Ini ndokumbira kune vakomana vari ku Durban avo kuti suva kana vakaona dambudziko rakadai rasangana navo kwavari kuti vaidza kuzvirira nokutiza kana vakaona kana pakaunganiwa. Nekuti vakomana muno vari kuuraya kuti zvekutamba.
Saka vangazvidzivirira sei nai mukoma nekuti tinoona kuti ava vanenge vachivarwisa vanogona kuuya vari kana zana kana kudarika iwo unenge uri mutyairi mumwe chete panguva imwe chete kana vaviri vanhu vaviri murori.
Zvavangatoita ndizvo zviye zvekuti kana vakatona.
Oh, his phone is dropping. Sorry, phone yenyu yambodzima.
Hello.
Phone yenyu iri kumboita ichibreaker. Your phone is breaking, saka hatina kunzwa zvimwe zvamataura.
Okay. Ndandiri kuti kana vachinge vaona kuti pavana pava kusvika apa panenge pakaunganiwa kana kuti panenge pane movement yavasina. Moja ya munhu ngi ine insurance iva vana insurance saka kutiza neupenyu hwako munhu kunenge
okay thank you so much
tambudziko ratinaso ratasangana naro kuna kuti South Africa suva rakaoma
aiwa maita basa mukoma foni yenyu iri kumbodzima dzima asi takwanisa kunhonga nhonga zvishoma
murudize
muri kumboita muchibreka regai tikufonerei zvakare we'll call you back. Hello, gives that same Mkoma Zaka from he's in South Africa, Port Elizabeth, PE. I was confused. I thought of PE Prince Edward School. Yes, he says he's urging Zimbabweans to protect themselves and if they cannot fight back, then they have to just abandon the trucks because he says the trucks are insured. But most of these people, they are not insured. Even if you are insured, your life, you leave it once.
That's right. And yes. They abandon the car.
Abandon the car.
And go home.
That's make it. Sure you, yeah, yeah.
Yes. I think that's that may be good advice there.
Yeah.
So let's see whether we've got some more people that are joining us here.
Yes.
On the VOA Studio 7 page, which is the English page, we've got several people that are with us here. Stato says, I'm listening, I'm in Malang East. In Java, Indonesia. Huh. So we've got a guy in Indonesia. Then we've got Noel Maposa who says, good evening, guys. On live talk, I'm with you today. There's Musisiwe Moyo, right? Watching you from Pretoria, what these people are doing is very wrong. I guess this time they are doing the same xenophobic attacks that they've been doing over the years. So do you have another person there?
Yes, I think.
Yes.
Yeah, we have another caller.
Mr.
Azaria Dube.
Yes.
Linjani Baba.
Hello, Azaria Dube.
Hello.
Yes, how are you?
I'm fine, how are you?
Yeah, which language are you comfortable in?
Let me speak in Shona,
Mataura reZimbabwe Human Rights Organization imo South Africa muchimirira zvaro zveZimbabwe. Misangano yakadi yamati mamboita ose sangano pamusoro penyaya iyi uye zvizva muri kuwana.
Ndingati pari zvinonda ngashanda ndapiwa mhinduro kubva kusangano reZimbabwe Solidarity Forum neZimbabwe Political Freedom Association namamwe atinawo vandazivisavo padande mutande ratinoanza kutaura ndandati izvo zvakanaka kuti taimbosanganavo panyaya iyi tigoona kuti tingainda mberi nenyaya iyi asi havasi vandipindura asi handizivi chingo pavari vangava papi ngoti netiitenga chindinoita ndichazama kuti ndini atika neusiku hunohwo ndinovimba kuti naivovo nyaya iyi vanayo vosezvo ifitini tataivona tikatichini detanga tasangana tikataura vandipindura vangoti beke asangana pati asati ava nezuva ratarongwa kuti tingasangana musi wakati.
Asi kusangana imi pachenyu kunobatsira chii munguva yakadai? Hamuoneri kuti zvakatokosha kuti munge muchisangana nemapurisa nevemasanganowo aivo vemusouth africa? Tinoimba kuti vane masangano vari kurwisa ivavo, havangongoti tikutorwa mabasa vasina sangano ravari kushanda naro.
Kusangana tatingaita zvikuru kuti kana tikasvika tikanopa chipiro chedu kuministry of police takabatana seZimbabwe diaspora organizations zvinova nechiremerera zvikuru kuti vanotora nyaya kuva nyaya yakakosha zvikuru mavone andinozviita nekuti vanowanza kukosha nekufunda kuimmigration kana mukaenda makasangana seorganizations saka kusangana kwatinoita kunobva kwapa kuti ivo vazvitore zvine simba zvinobva zvauva kuti zvipinde kana pamedia vanobva vatozopinda ichita kuti mapurisa apinde munzvimbo dzacho atore matanho avanowanza kuita avanoziva ivo kuti kana vakatora matanho awa zvingabetsera zvikuru kuti vanhu varete kuramba vachitambudziwa nekuti vanhu havasiri pasinda dzavo vamwe vanotori mudondo vamwe vari kuti vari mumapurasi vamwe vanotori madzimai vana vana saka iri dambudziko guru zvikuru kuti nyaya ndati ndichibvunza vati ndapana vacheche vatinavo iko zvinoizvi zvatinavo tiri mudondo saka unoona kuti nemakutonhorera kunoita usiku ende kunombonaya vanotatsa kubatiwa nezvigwere
Thank you so much, Wadube Maita Basa. Thank you. Gives Mr. Azaria Dube is in Zimbabwe, and he works with Zimbabwe Human Rights Organization there. He says that they are planning to meet as organizations representing different nationalities, and they are hoping to meet and map the way forward so that they can meet with the police minister as and then speak as one voice. But he says that he blames politicians who are using this thing as a milestone for political gain. Yeah, because some of them, when they are campaigning, they attack foreigners, and the next thing, the people on the ground will now use that as a platform to attack foreigners and loot. And he says 11 Zimbabweans have so far been injured, while some houses were ransacked. And I think they are trying to see if that can be brought to end. We just hope they will meet.
Yes, I think we've got a caller. What is this? What is the caller? IP? Kuto akuluma ke isiyona akomzame khona pho bawacho
eh baba magadi
nani baba magadi
takasimba ndiyana ava
ndi Steven Murairwa
va Steven Murairwa muri kufona muri kupi
ndi ku Botswana
muri ku Botswana tiudzewo zviri kuitika here ku Botswana zviri kuitwa ku South Africa izvo
kunongwa kuchineri nyarara vako kungoti vanhu vana achingomhanya apo nepapasa zvakasiyana nezve ku South Africa Vadaidu vari ku South Africa aizosambotaura namukoma vambotaura vachiti ndoda kusiya mota woti zvane upenyu hwako kana kufamba netsvimbo kana ukaona vari kuvharira mberi kuona traffic kwanisa kuenda nepavari ipapo wotongoenda
wotongovatsika
nofasa
asi kaiwe manje unenge wavharirwa nedzimwe mota nokuti vari kuvhara mugwagwa nemamwe matruck mahombe chaiwo
anenge ari awo here kana ane vanhu vari kusiyawo matruck avo
vanosiya matruck vanokubvisisai vanokuburitsa murori yako but rori yako iyoyo bve yashandiswa kuvhara mugwagwa zvekuti hapana mumwe achapinda saka murori imune musina munhu inenge yangovhariswa mugwagwa saka iwe ukasvikoroera ipapo ndiwo unongokuwara mota yako yokuwara hauna kwauchatiza uchienda
ndiona sezvinoita vanhu vari kunoku kwatiri kunoku vanofoma zvimagrupu zvavo zvemawhatsapp groups vachitominiketa kuti pakati pakaipa tekke pakati pakaipa tekke saka vari ku South Africa vanofanira kungoita the same kana vasati vaenda kana vachifamba nzira dzakati N1 kwakadai kana kudurban kwakadai kudurban station kwakaipa vanhu mazimbabwenzi vochiregera kuenda ikoko vozvaungapindi parisk uchida basa ka uchida kana 5,000 10,000 wosiya mhuri saka ipapo tachikumbira kuti ipapo mazimbabwe ngaabatsirani
Yeah, I was tinoimba kuti vari kunzwa but I hope they've been doing this because the other time I think there's a location called Beria or something when they were attacked there I think they teamed up and they helped each other through these WhatsApp groups he's urging them to form like WhatsApp groups so that they can inform each other of places that are dangerous to go and I think it's something they've been doing thank you so much Mkoma Steven Maeta Basara gai tutore mwa mtereri Thank you. Hello, tinemwe mutereri parunare.
Magadi mukoma jonga.
Takasimba baba standiani.
Jonga admire huni.
Mukoma admire huni. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri mumba mujebe ndikuenda mujobek.
Muri kutori pamugwagwa izvozvi?
Ndiri pamugwagwa izvozvi.
Pakanaka titaurire kuti mugwagwa muri kufambika here umu.
Mugwagwa makanyanya mukata kutofamba usiku kuda kutotiza.
Kutotiza uko
nokuti dambudziko rakuita ndiri kuti vanhu havane nzvimbo dzavakugarira like vana mari mumakomo munoremerwa motikari ndomari kuya kumira muna M7 inokonetena 1021 mujebhen ndomaareas avaitora matizi emotikari saka avambevaitoaichanzi unogona kutiza hauna matizi vanogona kuti nekuti dzimwe mota dzinedzatirwa matizi nedzakavhara kumberi tambira ne data kutambira dzatiya na pamdala pedi kuti maforena ndopane nyaro hombe kana uya zvemuta kavira mune mutemo mune mutemo maforena haone kuti ana dzinge vanhu vari vaite zvetu vakune dzimwe nyika ndoti vanhu vari vane maraita avo kuti maraita avo vanozokurira
But Mkomad Maya, iyo waru kuti imimi muruku wabira mabasa. Pane mutemo ire South Africa urimo kuti kamba nino bvumizwa kupinza basa. Vanhu wakawanda zvakati vekune imwe nyika. Thank you so much mukoma maita basa tinongoona mata kuti mufambe zvakanaka usiku iwo.
Zvakanaka tambokadzira kumuta kupedza rika kunoku.
Aiwa tinoimba kuti sarudzo dzikapera dzimwe nguva zvichanaka.
Adamwari vatichengeta.
Thank you so much.
Okay.
Yes, gifts that's Admire Huni. Mkoma Admire Huni calling from Durban. Actually, he's on his way from Durban to Johannesburg. He's driving, and he says he chose to drive at night because that's one way of trying to avoid these people. Yeah, he says there are some dangerous spots where they wait for trucks, especially when you are going uphill. They wait for you because they know you lose speed,
your hand.
And then they block you there. And also, he mentioned M7. I think that's a highway M7.
That's exactly where Solomon was.
Yes,
yeah.
So he mentioned
that.
And now he says that the problem is the truck owners, they prefer Zimbabweans because the Zimbabweans, they work, even if the money is little.
They work.
Yeah, they dedicate themselves to whatever they are doing. And they can work long hours.
Yeah.
Yes, so that's
and
what
that's one of the callers who actually told me this morning that, you know, what happens is that whenever some South Africans get paid, they go away for three, four days. And then, you know, now these guys will look for
Zimbabwe, when he gets paid, instead of him going, he sends the money home.
That's right.
And he stays there.
Exactly. Yes.
Okay, tinemwe mutereri ndiana ari parunare mukoman, ndiani ndimukoman, nditete ndiana. Hello?
Hello, Jula.
Yeah, Magadiko. Ndiani hao? Mkoma Admire Huni, Saka maapapi manji? Okay, mautopina mJohannesburg. Yes. Aiwa, no kana mashika makushika kwamuri kuenda tinofara nokuti tine tichika kuti dzimwe nguva tichango tichipedza kutaura nemi muhamasangana netsaona.
Kukuira kunoita kuDurban, kuno Durban kaza zvatanga, kuDurban ndokune nyaya yese.
Ndiko kune problem. Aiwa, thank you so much mukoma Admire.
Okay, pakana.
Thank you, good night. Yes,
yes, we thank Mr. Admire for giving us that information. And on Facebook, remember that we are on VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yeah, our Facebook is this channel is 001-202-619-2077. 2077. Sizibona ke abantu basilandelayo lapha ke eJonga. Slow Melody Golide Chuma uthi sahlupheka thina amaZimbabweans. Kuzobuya ke Edwin Bebe uthi kunzima ukuhlala ukuphila kwekomakhelwane. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uyabhala laye uthi eZimbabwe siyahlupheka le kuhuli futi a kuzima matoto slovan kuna poke mfoyo
e, pana hapa gifu ndofu nga mshino wangu wa mboti nzwenge saka uru mashuri asi e, tina mkoma niko Dimas Matariro anzima niraka naka watching from DRC Kolwezi e, then Leopold Makaka what a shame memory ruimbo mukungwa e, anzi inga zaka uma kushikira rini na itenzi tichirarama upenyu wekungo tiza isaidha tiku tiza kuroa oro tiku tiza namo then Ishmael Ntebele nikasitaza kuwele nga shawanyora
upala Ntebele
deep Ntebele
aha
adairi Ntebele light
yaitamba
nayo ya nichakupause vile nga then pana Oliver G. Nyandoro ma Zimbabweans we are in deep problems matambudziko ataka kusangana nao awandisa kudarika numbers yedu zvazve kungoda anzi zvakungoda ndezvekuti tinamate Oliver Nyandoro anzi zvakungoda munamate nofunga vari kutarisa matambudziko arosangana nevana veZimbabwe vari kumusha vari kusangana nematambudziko emadutu mpengo cyclone idai vari kunze vari kusangana netsaona dzakafanana naidzodzi gibs
iye kuziva kakhulu ke sibonike ku VOA Studio 7 SQN lapo kutisilani kwanyangazana makakazi tiramhlanje singathi kumbe ubulembu bethu abambi kuhle
ngikwazi uhamba nje network yacho
network yakho nani yahlupa so uthi nzame futhi jonga ngakuvula kudla nje bona
uthi
sengkhona uSteven Munonzi says can you call me guys I want to say something today then Guda says I don't think it's about elections remember the Moi River incident where more than 34 trucks were burnt last year then Alec Marufu says I'm watching you from Zambia Justin Denga says, this xenophobia thing is very nonsensical. And then Noel Maposa says, I'm with you guys, the same with Masawi Kumirai. I guess we've got a call.
Yes, name Terry Ariparunare. Hello?
Who am I speaking to?
Makadi.
Dr. Mkoba, Makadi, Mkoba Jonga.
Ndakasimba ndia now.
It's Joseph, Zeremu, Marea.
Mkoma Joseph, muri kufona muri kupi?
Nirukuno kukumakopani, makopani, nepolokwani.
Pejwe nepolokwani ku South Africa.
Kukumakopani ku South Africa, mgoma.
Tuudze uti nzaka mira sei.
Mgoma, kuno kuzila hazi, nane kuno kuhaza, hazi zasika. Hazi tiriku ngonzwa, kukusikiru kuna na jebe ni ugotaka. Chokati tiriku wadu wane zibu itika, itika, nilona sokuti. Isu tiri muna hati goni kushumiri lila isu tiseza. Taka chai kumbira. Inisu nguwa yangu nilo kumbira kuti. Nino ama zeli ziru kujene zume zimbo. Kiba tulane kutisinde kuma embazi. Sino demonstrator. Ndiyo kishokore vile ne simba. Ndiyo zabota wana amu ya wema ime inraiti. Wanga isa wanya yao. Ewa nwawa. Wa ando na kutiba ungane. Wago gara pati kishokore vile ne power. Taka izo zondo maonena ndai chaizo yo zaidao kuti imini koko awawari koko kwa wari wari kuzambia wa demonstrateo tibakirane kaka izo zondo maonena angu
saka mkoma Joseph wano wano kwa demonstrator kuma embassy nyika zipa hapa
chikango ti wanwezi wanyika zwezi ani chitongo wata mzikurezi chese wanawezi mbabu taka iyo isi leta mzikoso mtu wanya kwa zwazi leta mla mzikureta iko isi usulo kuko kuno kumoko pani kutokuza kuunganiza zini tibakire wanzi kwa kutara kumwe zini ziende kutokazi rao tripa problem hapa tuwa pizwa ime problem futi taka
imini
pachangu imini pachangu ini jinewa na 8 wariku jebi
zandanchi kufunzila imu kumandezo kuti
watoto utarika odeta kuna kumbati wane ni muriku
zandru kufunzila kuti muruda uti wano wano demonstrator kuma embassy South Africa ere mwenye kazavari ndo zandru kufunzai
ndo zandru kutokea wano wano kutoku Zimbabwe kutu embassy yungu South Africa ili niko embassy yungu South Africa mamuweza wakua kumosa mbuku embassy yungu South Africa si demonstrator yungu ima mchari siwa erikamu kwa sinaro yungu chile wano wari missing over 300 wakakusi kwa warungu kwa tukutambrilo kwa marisho maetino wana tukutumi kirao kumbwa tibakirikeo tipa problem ya kamele munu woto na muna jibaya reba angawani kila unwa ripate mproblem kwa hizyo yozo tukutumi kwa hizyo
kwa warukita misangano wezu matongero wenyika warukupomiru wa mosha zuku kurudzira mirisho ngawa murukumbo nzgoa werema warukita misangano
zaka zizwa president Ramaphosa himself akataura arukumpu malanga zvakakorzera kuti vakomana varume somaria vavanute kumukomalanga chiinasiorasibadan asi zvazvabva mumashoko apresidendi chaiwo anga ari kumukomalana orasibadan zobva vasikavanhu valuta vapedza kuluta vakazorova kuti varume vaviri vechisomaria vanoita zvemashopa vakazorohwa zobva vatorwa vainda kupolisi takazonzwa tozwa kuti haikoti yemunomo yanga yataura kuti iri kuda mhinduro bva kunyaya iyoyoyo from mapurisa aziri agent saka semunhu wahangu nendiri kubata nguva dzimwe handangozva kuti yakaa sei hamundo zvakaitika zvakakonzerengwa exactly napresident ramaposa ndakataura ingaitozvizova wazvizini myself haichekuudzwa.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Thank you.
Handizivi ndamhorosoka
yangoti idimu because tine vateereri vakawanda nyaya tiri kutaura nhasi iri kubata upenyu hwevanhu vakawanda.
Mkoma Jonga, ndinomborosawo shamashomiwa vanotogarai kuno kumazoro matika kunoku kumakopano mwana wangu vana vangu vese vana Henry nana Maxwell Marea namadzimai vangu nemazion ese ekukadoma kuti akumatina matiro ekuna hatina kungomira zvakanaka nomhorosowo chine mbiri nomhorosowo vachihombe
nemazionvakwana vaviri vapfuura
zvatimirira zvakanaka izvi.
Thank you so much. Maita basa Mkoma Joseph.
Vafana apa vana silence ava.
Thank you, Gibbs. That's Mkoma Joseph calling
yes.
from Polokwane. He says they cannot defend themselves alone, the Zimbabweans in South Africa. So he's urging those Zimbabweans and other foreigners in wherever you are in the world over to go and demonstrate at South African embassies against these attacks. And Tinengwe Mtereri Parunare. Hello? Hello?
Hello, Mkoma Jonga.
Takasimba, ndiyane wari kutaura? Sorry?
It's Papa Wunas.
Ah, phone yenyu iri kudzima ndofunga muri kudriver makavhura window handiti ka?
Ndakavhara ndakutomira.
Okay, boys, yanga isiri kunzwika ndatadza kunzwa zita kuti ndimani.
Wallace.
Oh, Mkoma Wallace. Thank you so much. That's W A L A C E Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma. Maita basa. Tipeo pfungwa dzenyu. Kana makatorwa nendimi dzese dziri nhatu English, Ndebele neShona.
Ndinogona kunyanya neShona.
The right in.
Ndinoda kuti nyaya iri kumukoma Jonga iri kunesa in both ways. Iri kunetsera kuti varume ava vakurwisa nenyaya yekuti vanotorwa mabasa avo. Varume vaisarudza motikari patakatanga kushanda isusu tikanga kushanda taidriver mota dzatisinga drive dzavakanga vasingadi saka chaizoitika ndechekuti varungu vaizotenga mota isa vobva vachiri tsvagirewo munhu anosara nemota yauinayo iwewe utore yandatenga itsva saka chaiitika ndechekuti iwo nekusada motikari dzakashata waipesera watoro hama yako. Matambudziko raakuitika nderekuti vane mota nyowani saka vaakuona kuti makwerekwere haafaniri kudraivha mota nyowani vanofanira kugara vachidraivha mota dzakashata saka ndo dambudziko raakunyanya kutitambudza iroro saka tapera Mukoma Jonga vana vevanhu vari kufarwa.
Aiwa tinozvinzwa Mukoma Wallace. Zita renyu, your name Wallace is W A L-A-C-E.
W-A-L-L-A-C-E.
W-L-A-C-E. Not W-A-L-L-A-S. No. W-A-L-L-A-C-E.
That's correct.
Thank you, Mkoma Wallace. Mati Muriku, Murimu Gutaripi.
Ndino gara kudzebe ni Mkoma, but currently Muriku, not to see us.
Okay.
So, in the Okunamibio.
Aiwa tinozvishuvira kuti zvipere nekukasika. Tinotarisira kuti kana sarudzo dzapera zvinhu zvichagadzirisika muSouth Africa.
Tinenge tapera Mukoma, because chakuitika ndechekuti vanhu vacho havachisina nzvimbo yavanomira, havachina nguva yavari kuwataka.
Thank you so much Mukoma.
Mukada kuti
Regai Tore Mwemtereri, that's Mkoma Wallace, he says the problem is that these South African men now attacking Zimbabweans and other foreigners, they used to shun the trucks that these foreigners are driving.
Yeah.
Now that the foreigners are driving new trucks, and these guys, they want to take over. Yes.
Sikasizwe lapha ke izi.
Yeah, Pane Mwemtereri.
Yeah, kulo munye osecingweni lapha ubaba, uthi silobani. Eh, kunjani mfowethu kula?
Hello, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, mlobani ecingweni.
Ya, uThamizulu, Thamizulu Mazulu, ngilana eJohannesburg.
Ye, Thami, akutsho ukuthi ubona njani okwenzakala khona kumfowethu?
Ya, hey, lesi malesi, hey, sibuhle kakhulu, mfowethu. Ngoba manje yabona ukuthi le nto uma uthi ayibhekisisa kahle, manje ama-politicians bayakhankasa for ama-elections, yabona. So, ngemva kwenkulumo ka-president lapho uCyril Ramaphosa about ama-foreigners, of course, they know ukuthi labantu vele they are always targeting like abantu bokufika because of imisebenzi and other stuff, especially transport industry kanje. Ngathi most ama-tracking khona abantu basekhaya lapho kakhulu abasemashonela nabadrive ama-track lapho. So, ngama-easy targets lawo kakhulu eZimbabwe, you know, izwelethu vele kahle kahle yile lihamba phambili ngama-foreigners kakhulu kule ndawo ngase-South Africa. So, hey, isima esinzima kakhulu lesi. So, uma bakhankasa, of course, bethi ama-foreigners ahambe then abantu they are quick special ngapha ngase-Natal, abantu bakhona bavele baphakama ngamandla, hey, esikubona lapha kunzima kakhulu vele.
So, wena ngathi singapha use-Natal khona ngapha?
Hayi, mina ngibese lapha eJohannesburg, eBedford View. Oba manje ngapha hayi isimo sethule khona le ngaseNatali isala bokuhlaselwa khona abantu abulawa kabuhlungu manje.
Hayi, kuyazwakala kakhulu ke Zulu. Sibonge kakhulu ungathini lokusasa baba.
Yebo, ngiyabonga nami. Eyi, kanti kanti mangikhala nami ngawo uhulumeni mani uyakhulu wakithi. Angithi abona ukuthi most nakawekhi imisebenzi then abantu bazama ukuthi ngaphandle kwamanye amazwe basakubona izinto emazweni afana nawo Botswana, eyi abantu baphatheka kabuhlungu kakhulu uma kuya ngapha asezweni lethu kubanzima kakhulu and ugovernment wakithi yena ayikho ngento asisizwa ngayo yabona. So uma sesifika ngapha angithi yabona uyathola ukuthi emakhampanini ngapha uthola ukuthi sisebenza singabantu basekhaya sodwa kufika 20 then yikho kugcina kukhoza manje kube nengxabano phakathi nabantu.
Ye, hayi siyakuzwa kakhulu baba, ungadinwa kusasa ne? Hayi, lathi siyalithanda kakhulu ukuthi lihlala libuya ke kuhlelo lolu. Bye-bye, baba. Yeah, so according to Thamizulu, all this is electioneering. It's caused by South African authorities. So he's not happy at all. He says targeting truckers or any foreigner is very unfair, you know, because people go there to work and at the same time they generate a lot of money for South Africa. And so he says, no, it's not good. And he says, what's normally happening in KwaZulu-Natal is always bad because people are killed in most cases. So he's a very unhappy.
And the bad thing gives is that these people, they have permits to work in South Africa.
Yes.
They're in South Africa legally.
Like and what Solomon was saying.
And they're still being attacked.
Yes, Solomon and Mlongwa, they have permits. And they're allowed to work there. But he says, you know, everybody is called Mshangani or Makwerekwe. So, which is you know, something that is sort of like very fouling in other people's kind of, you know, scheme of things.
And what about Mkoma Joseph's idea of people going to demonstrate at embassies across the world, South African embassies? Do you think it's something that can be...
Maybe it may work and maybe it won't work during the election time. So, which means at the end of the day, it depends on how the South African government is going to react to that. But in most cases, they can always ignore if... Let's say the top authorities that are coming for elections, they will just ignore it.
Oh, yeah.
Yeah, so that's another thing, yeah. So let's just wrap it up, Mr. Chonga. Yes, one of the slabo band up a corner. Ulo baba ke u-progress talutando mpofu. Uti linjani basaka zaba ake. Into enzakala ibantu nbagiti ibuhlunga kakhulu. Asazi ukuthi senzana emhlabeni. Uzobuye umthandeni Mkondisi Chibale. Uthi laba bantu abala nkulunkulu enhlizweni zabo. So ke ulobani khona pokugcina nje
tasakuma
nguva dzinenge dzaenda
yesikadza pambi
ndavanango dimuri wa
pamuromo. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank all our listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kandemiri nisinga kangwana watereri wakwanisa kupinda muchirongwa nemi mose makundikana kupinda muchirongwa. Tinoti zvirongwa ndezvenyu mangwana ndimiwo murira zvakanaka.